A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. I am Gibbs Dube in Maryland.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home this Friday, September the 3rd, 2021. I'm broadcasting from home due to the COVID-19 pandemic. And tonight on Live Talk, we are going to be touching on various issues affecting people in Zimbabwe and outside.
So the issues that we are discussing today include COVID-19, that is the coronavirus pandemic. And then we are going to go into Zim Expo, which is being hosted here by certain Zimbabweans in USA. And we'll also talk about the devastating floods caused by Hurricane Ida. So let's start with the COVID-19. According to the Minister of Health, about 11 people died yesterday due to COVID-19. And 158 people were tested positive for the coronavirus disease. And then we have so far about 125,118 cases since the outbreak of COVID-19 in Zimbabwe in 2020. And out of this number, 114,197 people actually recovered and 4,449 people who succumbed to COVID-19. And at the same time, Zimbabwe has managed to vaccinate almost 2,649,800 people since February this year. And these are the people that have received their first dose of the COVID-19 vaccine. And 1,678,309 people are those that have received their second dose. So, marvelous. Kunjalo ke nxa siqhubeka siya phambili.
And Zimbabwe needs to vaccinate 10 million people for the country to achieve herd immunity, so that we, you know, this is the call that has been coming from government to encourage people to get their COVID-19 vaccinations to ensure that the country reaches the 10 million mark goal that they have for the country, Gibbs.
Yes, and then we're going to look at other issues. And the issue that is mainly concerning people in the USA is the Hurricane Ida, which has actually devastated many lives. We know that Hurricane Ida actually landed in Louisiana, and at least some people were, a few people were killed down there in Louisiana and New Orleans. But the devastation, marvelous, is very, very shocking. There are so many people without homes and all those kind of things. So, and President Joseph Biden is visiting Louisiana today to survey the aftermath of Hurricane Ida and speak with the local and state leaders, the White House said today. And according to the Voice of America, Biden is expected to also deliver a speech Thursday outlining his administration's response to the storm. Ida was the fifth most powerful storm to strike the U.S. when it hit Louisiana on Sunday, with maximum winds of 150 miles per hour, that is 240 kilometers per hour, likely causing tens of billions of dollars in flood, wind, and other damage, including to the electrical grid. And more than 1 million homes and businesses in Louisiana and Mississippi were without power after Ida toppled a major transmission tower and knocked out thousands of miles of lines and hundreds of substations. New Orleans was plunged into total darkness at one point. Power began returning to the city on Wednesday. So, marvelous.
Yes, and we've seen that, you know, a lot of people have been calling from Louisiana to say that they have no clean drinking water and that electricity is down, and that there have been actually some well-wishers who've traveled to Louisiana to actually make and donate some food packs, as well as some chefs from around America have gone into Louisiana to make food to ensure that people do have fresh food daily. And like you say, the President Joe Biden of the United States is expected to outline today how he's going to intensify on the assistance that's needed in Louisiana. But it's not only Louisiana that has been affected. We've seen that the same Hurricane Ida also wreaked havoc in New York, Pennsylvania, and New Jersey. So, you know, and we've been trying to reach out to Zimbabweans in all these states to find out if any of them were actually affected or if any perished due to this storm.
Mm-hmm. And we also speak about many other issues. So at the moment, let's turn to the Zimbabwe Expo that is expected to be convened in this country tomorrow So there's a lot of activity that is happening there, marvelous. And we see some people trekking to the venue. So yebuhambe zwandaba linjani lapho khona endaweni zonke zomhlaba. Siyabona ukuthi ke kunengi osizakhuluma ngakho lamhlanje COVID-19. Siyabona ukuthi kulabantu abayi 11 abamuleyo umkhuhlane lo. Bazobuya babe 158 bahlolwe izolo batholakala bele COVID-19. Siyabona njalo ukuthi ke kusukela nyakenye soku labantu 4449 asebabulawa umkhuhlane we COVID-19. Ngaso kubuya ke uJova ama Jackson soku labantu bedlula 2,649,805 asebejova okokuqala. Bese kusithi asebejova okwesibili yebayi 1,673,309. Emhlabeni wonke jikelele iJohns Hopkins University ibika ukuthi soku labantu 219,000,000 asebabanjwa umkhuhlane we COVID-19. Kwathi bayi 4.5,000,000 babulawa umkhuhlane lo. Nxa sisikhangela ke emhlabeni wonke jikelele abantu asebejova eJackson Lake bayi 5.4 billion. Khanya sebelokhu kunengi kakhulu. Ye, sizakhumbula ukuthi namhlanje sizakhuluma langezim expo kuzobuya lesikhukhula sezulu elimangalisayo elitshaye eMelika lapha ngikhuluma ngehurricane Ida nokunye okuthiyeneyo. So ke mabelas ngena khonapho ma
aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro nemusi wechishanu September 3 tikutefenyura tiri kumba pamusoro pedenda rechirwere checovid-19. Bazi rezveutano rinozivisa iro kuti pari zvino takatarisa zviri kuitika munyika pari zvino panyaya yecovid-19 uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda irori munyika pari zvino wakamira wakadai, asi tichange tiri kukurukura zvakare pamusoro pezviri kuitika imo muno muamerica umo mune mvura mupengo kana kuti dutu mupengo rakawanikwa richiwira nzvimbo dzemulouisiana nenew orleans uyezve nekunew york new jersey nepennsylvania. Asi tombodzokera padenda recovid-19 bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu kubva gore richatanga muna march gore rapfuura vanhu vanosvika 125,118 ndo vakawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri recovid-19. Vamwewo vakakwanisa kurikunda vanosvika 114,197. Totarisa vakashaya kubva kudenda iri vamira vari pa 4,449. Uyezve bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 2.6 million nekudaudzira vabayiwa ivo nhomba yecovid-19 munyika, asi nyika inoda kuti ibaye vanhu 10 million kuitira kuti pawanikwe yavanoti ivo herd immunity kuitira kuti denda iri risawanikwe richipararira. Totarisa avo vakabatwa necovid-19 nezuro bazi rezveutano rinoti vanhu vanosvika 158 uyezve pane vanhu 11 vakashaya. Asi tichange tiri kukurukura pamusoro peizvi tichitarisa zvakare sekutaura kwataita zviri kuitika imo muno muamerica panguva ino yecovid-19 apo pane zviuru nezviuru zvevanhu zvakaputsikirwa nedzimba uyezve vamwe vakawanikwa ivo vachiyeredzwa nemvura, vamwe vachishaya magetsi achitorwa uyezve vari kushaya mvura yekunwa yakachena munzvimbo yeLouisiana. Mutungamiri weamerica vajoe Biden vari kutarisirwa kuti vaende kunzvimbo iyoyi yeLouisiana kuti vanoona kuti hurumende yeamerica ingabatsire sei vakawanikwa vachitarisana nedambudziko guru. Tinoona kuti mafashamu ayakaita kuti dzimwe mota dziyeredzwe uyezve magetsi sekutaura kwandaita chikafu pari zvino chiri kushayika. Vamwe vatobva vane mwoyo chena vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vauye munzvimbo iyi yeLouisiana vachibatsira. Asi zvakare nzvimbo yeNew York, Pennsylvania neNew Jersey vakawanikwawo vachiwanikwa vachitarisana nedambudziko iri rechimvura mupengo. Asi munzvimbo idzi kutambobvunzawo vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara ikoko kuti pane here vekuZimbabwe vakarasikirwa neupenyu pari zvino tiri kunzwa kuti havasati vanzwa zvakadaro. Change zvakare tichitarisa zvirongwa zviri kuitika imo muno muamerica pane chirongwa cheCFI conference chiri kuitwa icho kuDallas, Texas chevatenderi uyezve chakabatana nechirongwa cheZim Expo. Tozotarisa kuNew York uko kune chirongwa cheZim USA Flea Market change chiriko mangwana. Asi regai tiende kune munyarikani wedu wekutanga baba mechanic Manyeruke vauya kuti vange vachiimba uyezve vachikomborera vanhu kuchirongwa cheCFI cheChristian Fellowship chiri kuitwa icho kuDallas, Texas. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu baba Manyeruke.
Mazvita zvenyu tinotenda nokuti chingamidza.
Ehe, mambotisananguro kuti zvii zvamafambira iko kuno kuAmerica kuTexas kwamuruku.
Tafambira somuimbi munongoziva kuti hakuna kumwe kwatinoenda isusu sevaimbi vatisingaendi kunoshaura. Takashedzwa neCFI vachiti ivo tino musangano ndingati zvakabvira gore rakapera pavakanga vachida kuti tiuye kuno, ndofunga maresosi kuda haana kukwana. Tichibva tavaitira vhidhiyo yatakatumira kuno yavakanga vachiona kunyumba kwedu, ndopavakazofunga kuti zvakanaka kuti tiuye. Saka tauya kuzoshumira tiri mukati mesangano iri reCFI rina machechi akabatana akawanda chose, tichishumira tiri vaimbi vakasiyana siyana. Ini ndiwo basa rangu iroro kuti ndakavinga izvozvo nechikwata changu kuti tiuye tizorapadza vanhu.
Ye, vamanyerwa akaritsitere kuti landeni napa ndomutara.
Sandikuzachumaira muti vangu mumwe wekutavera sicula ingoma zvokolo ukwenzera kuti abantu lavo vave lokukhangelela ukuti singangenwa yisifo lesi seCOVID-19. Sikhuluma noNkulunkulu kuti hayi singabantu abakho singabantu bemzinqasi lapha ngoba kayisilolizwe lethu, kodwa sizama ukuthi sikhulume laye uNkulunkulu ukuthi sithi thina hayi sicela uxolo baba ukuthi sizwelisizi singangeni phakathi kwengula mkhuhlane le. So yikho sikulandileyo baba, singabaculi kuphela.
Ye, singathi libane nganganani kumbobuye wedwa kumbe bakhona abanye sokutala labo sandandebele bangabe bekhona.
Yebo, sengabekele bakhona labo mesitshene. Mina ngibuye le group yami yabantu abangu-5 kuhlanganisela mina okutsho ukuthi siyibhenge njalo.
Ye, siyabona ukuthi nxa licula kulezi nsuku abantu phela amamaski kumele angene lapha, so lizakhipha lingene ebantwini licule kunjalo.
Siyakhipha nje nxa sesimstage lapha ukwenzela ukuthi i-microphone ithatha amazwikazi, kodwa isikhathi sonke siyabe sivala umlomo wethu namakhala ukwenzela ukuthi sihlangane labanye, ngoba siyazi ukuthi sivele ekhaya nje kunje abantu bazafuna ukusifinyelela, abantu bazafuna ukukhuluma lathi. So kumele sigcine lokhu ukuthi amanasi ethu sivale umlomo wethu namakhala.
Vamanyeruke vamwe vangada kuziva kuti saka chii chavangatarisire, hapana here kamuchakunanzwa kamungangoti tibe timbonzwa kuitira kuti avo vakamirira vari kuti tidoo kuenda kuDallas uku, nekuti vazhinji vakatarisira kuti vauye ikoko kuchirongwa cheCFI, asi timboti tsenhuraivo kamwe karwiyo kekuti vanhu vabva vavati aiwa regai tiende kunoona vamanyeruke.
Zviro kwazvo ndinofunga kuti zvakanaka kuti ndivaimbire chimbo chinoti Mwari taurai kuitira kuti chirwere chiende chaitika, ndongokupai chidimu chacho. All right, ndofunga chuni inombotiza ka
kana kuno mazwa anombotiza.
Chira taurai mambo, taurai tenzi, chirwere chiende. Kana mukasataurai mimi baba vedu vokudenga chinoparara, izwi renyu mambo.
Ye, uyaita kakuru sivili siyakuzwa vaumanyeruka. Hakule nye futo ngaiti pumbita.
Ye.
Kutikanji.
Siyakubona baba, sifune musa wako Jehova, silondoloze baba yebo, haleluya twela Jehova. Siyabonga baba, siyabonga Jesu. Yeah.
Kana nesu takomborerwa takutofunga kuti dai tatokwanisa kukwira ndege tauya ikoko FI kwamuri ikoko. Mataura imi kuti pane vamwe vamakauya navo kubva kuZimbabwe, bhendi renyu rakakura sei, uyezve tichiona kuti inguva yeCOVID-19 muchazvidzivirira sei?
Kuzvidzivirira kwatinoita mhai ndekwokuti izvo tinoramba takapfeka mamasiki edu nokuramba tichisanitaiza maoko edu, kuti kana tichibatana nevamwe takumhoresane nevamwe zvirambe zvakadzivirika sokutariswa kwazvakaitwa nevanoona zveutano. Gurupu rangu rina vanhu vashanu, ndina Moses Kavaza naJonathan Mugazi na na premo ziwa na tamuka maroza anove ndio atakaita chaplain wedi nokuti mfundisi so ndio bandina vo initiva shanga wedi nevamo vakafana nana sandra ndirema vachaita vo zvirizwa zvavo vachita zvavo vana mesimusene vatavana vari kuno vakati wandichose vaimbi vana Chelsea aripovo achati imbiravo saka chakati over but tinongora machingo kurudzira kuti usaende pana vanhu usina kuvhara muromo wako nemhuno kusvikira wasvika pamicrophone paunozofunga kuti unoda kuti voice rako nemazwi ako auri kuimba anzvike
muri kuzvigona sei kuti murambe muri kuita izvi zvekuimba tichiona kuti aiwa isakabvira kukunzwa ikudhara asi pamaimba ndabva ndanzwa mwoyo wangu uchinyevenuka chaizvo muri kuzvigona sei
kuzvigona kwacho maendeko kutezvo kungozvibata nokungofunga kuti mwari vakanakira iwe nokuti ukafunga kunakirwa koumwe iwe usina kuzviisa pakati kureva kuti hausi kuda kurarama zvakanaka saka kungozvichengeta nokuraramawo zvakanaka kuti ungonzwa kuti mwari ndibatsirei ndiraramo zvakanaka
siyakwanisa kuti sati sikula sivili sasilalela wena sivili baumanyeroke ngezikati zavo machaivhana kuna pana wena ushala uculisiyale nezebhayibhile so ke xa ucula khonapho uyabuculela ini xa ungakubeka emphakathini sibili ingoma uyaziphupha kumbe uyaziprofesaya kumbe uhamba njani baba
ingoma baba ngakukaneni ukuthi ziphutshwe ingoma uyakhangela laba abachumayelayo abafundisi ingwala ababezivula bechumayela kwesi sikhathi sithatha khonapho ingoma zethu kwesi sikhathi la uyakhumbula ingoma njengomuntu obala ibhayibhile sesontweni njani njani la uthi ungabambi ikatali yakho ungayitshaya uyezwa kuphuma elinye ilizwi lokunye ukukhuluma okokutshumayela umntu ehlalele so ukubhala esikwenza iingoma zethu aziphutshwa kaningi hayi
hayi ikatali ingaphi le bezithi umdala uzaikatali akuyithi ncimbi njani phela uyithathe sibili bamba bami ye samelele ukuthi uba umanyele ke abuyele katali yakhe lapha-ke mavelas ngapha-ke sikhuluma ngokunye okuthiyeneyo siyabona ukuthi sibili ababuyekho lapho ku-c f i le ngabantu abazetshumayela lokhuna okuthiyeneyo kuzobuya le flea market khona ngale-ke ezabe khona ngabantu abazebukisa into ezithiyeneyo kodwa-ke siyabona ukuthi into enhle ukuthi abantu nxa behlangana kumele bebone ukuthi bavale amakhala bayalandela-ke iziqondiso zonke ezokuthi bengabi le mkhuhlane so-ke silethemba lokuthi konke kuzayenzakala ngakhonokho ngendlela yena leyo ekhangelelwe ngabantu ukuthi iyayenzakala esimelele nje usandra ndebele ukuthi abuye lapha ngibone kodwa silo pastor uchaka upastor uchaka laye singambisa khonapha size ukuthi uthini ngakhonokho ongani kuyenzakala uyambona-ke upastor uchaka but singakakhulumi laye sale siqede baba uchaka siqede lomanyeruke sibese sibuya kuwe ube patient umuntu omdala siyabonga kakhulu so baba umanyeruke azidume baba
osixolelayo muntu kamndimi uye unkulunkulu ngokwakhe kodwa ingoma ingesishiwona ethi kuregererwa
ye tsha baba mdala sibone lo mfundisi segida lapha ya uyajaya ke singakehlukane lawe akusitsheleke umlayezelo wakho omuhle ukhulume lozulu ngamafutshane baba baba
abantu kabazi phathenje kuhle singakhohlwa ukuthi imlomo yethu lamakhala kuyamele uvalwe nxa sikulo mhlangano nxa silapha eAmerica kasizanga tshintshi umhlobo ukuthi kumbe sibe ngabelungu hayi singabantu abamnyama abazi imizi yabo abazi lapha abavela khona kasi hlaleli sinjalo sikwazi ukuthi singabantu abamnyama abavela eAfrika sibe lokuzwanana okukhulu okwenza ukuthi umuntu wonke laye abe namandla akuzanxa ebona omunye wakhe yikho lokho nje kuphela
ye ungakufaka la ngesikhiwa baba xa ufisa khona
please you people in America we are Africans from Africa can you just you know bring back to your senses and know that you are an African. An African is an African. We come from Africa, you know, be friendly to one another. In fact, I'm not a good English speaking person, but this is what I'm saying to you people. Thank you.
Marvelous.
Aiwa, multiple mas enyu takatarira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica nokuti tinoona Pastor Ngwenya avo vari ku New York taona vachitotamba chimbo chenyu. Handimufundisi wosemi wesalvation army ivo vane chirongwa chavanacho ndofunga vachakwanisa kuzova vachizvitaura vega asi zvii zvamungataure pamusoro pezvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muamerica nekune dzimwewo nzvimbo pasi rose
zvizvarwa zvedu zvokuzimbabwe ndinofunga kuti zvakanaka chose kuti mucherechedze nokuziva kuti tiri vanhu vokuzimbabwe zvakare tiri vanhu tinobva kuafrica tiri vanhu vatema hatina kuuya kuno kuti tizoshanda tichitsvaga magreen pastures kuti tisandure rudzi rwedu tive savarudzi vomuno hongu ukasvika munyika unotamba chuni yaimomo asi hazvirevi kuti kana watamba chuni yaimomo wokanganwa kwaunobva wokanganwa rudzi rwako ngativei vanhu vanotarisana nokudanana tive vanhu vaya vanoti chiumbane chaizvozvo kuti vanhu vangashamisika vachiona nyika yedu ichibudirira nokuda kwemadhayasipora edu nokuti munee muchitibatsira tiri kumusha ikoko ukatarisa kuvakwa kuri kujodzimisha zviro kwazvo ndinoda kufara pamusoro paizvozvo saka ngatirambei takasimba takadaro tichidanana chinzwe kuvepo kwamwari kunyanya tisarasikirwe nechinhu chinonzi mwari ngativei vanhu vanoziva izvozvo zvakare nokuti chirwere chakauya ngatirambei takachengetedza mitemo iri kutaurwa kuti tivhare muromo wedu nemhino dzedu nokuti COVID iriko zvino kwazvo COVID saka vanavamwana vana vamwari ngatishandei takadaro mwari akuitirei zvakanaka
ye siyabonga kakhulu ke chaubvanirise yokucina ushaye nje usikhulisele mtomtata
ngatisangane kusefa kunenge kuno mutambo womutakura kuzviyai muzvotinzwa zvakanaka takasangana vaindi vakasiyana siyana
siyava vakuru vavo makeneki manyaruke atinoda kusasa
vaoimboti kuna vamanyeruke kuti zvirongwa zvakakosha sei izvi zvinenge cfi hamenoti vachiripo here kana kuti vaenda zvakakosha sei kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zviwanikwe zvichipinda muna mwari uye zvichiita magungano akadai secfi
muri kubvunza kuti zvakanaka sei zvakanakira kuti mwari vanofara kana vachiona kuti zvizvarwa zvezimbabwe vari kupinza vanhu muzvinhu zvamwari ende ndoda kukutaurirai kana kune chimwe chinhu chakanaka chinoitwa navanhu vezimbabwe ndichochocho kuti vanounganidzana vachirumbidza mwari izvozvo zvoga zvinoita kuti mamarudza achive kuti ava vanhu vakaita sei avo tine nyika rimwe musi tinenge tiri pasi pasi asi hatisi pasi nokuda kwokuti tinokudza mwari izvozvo zvoga zvinoita kuti vamwe vanhu vafarire kukudza mwari
vanenge vachida kutenga mimhanzi yenyu kana kunzwa zvamunoridza mune pavangaenda here kunoona kuti vapresi apa vachitenga zvamunoridza
ndinofunga izvozvo tichakumbira vecfi kuti vataurire vanhu kuti vanowana chii nokuti takanzwa zvekuti macd haachanyanyi kushanda kwakushanda kwezvimwe zvinhu zvekuti vanoshandisa kana ma flash here izvozvo ndofunga tichazvitaura nokuda kwazvo masikati ano nevese yaifrai and then ndofunga vachashambadzira kuti kana tina kuwana dzimbo dzababa manyere kwemuchadziwana sei nokuti kune vhidhiyo ichagadzirwa inoita kuti vanhu vatandare vachiona zvichireva kuti vachawana dzimbo idzodzo kuburikidza naizvozvo
aiwa tinotenda vamanyere
siyavakuru vavo
yebo
okay bye bye Yes, we let take a Pastor Chaga, see on Pastor Chaga, Sangan, Wogunye, was it less critical? But Pastor Chaga, how are you doing? We can't hear you. No, I think, can you look out and come back? Just look out and come back. So I think he needs to prompt something there so that we can hear him. So we thank Mr. Manyeruke. Okay, he did what he knows very
yes.
much. Right?
I mean, yeah. You know, you can tell that this is an experienced musician and just opening his mouth, you literally feel blessed. And I couldn't help but dance to that last song there.
Yeah, I saw you gyrating there. And, that is some lovely stuff.
Yes.
So before maybe they come, let's talk a little bit about the rains. Mm-hmm. Hurricane Ida. Mm-hmm. So Hurricane Ida has actually devastated many, many lives. At least about 46 people in New York and New Jersey were killed by floods caused by the remnants of Hurricane Ida, which made the landfall in Louisiana earlier this week. Aisha Sarai has got this report, marvelous.
The death toll in New York and New Jersey continues to rise after the remnants of Hurricane Ida caused heavy rainfall and flash floods across the region.
We saw a horrifying storm last night. Unlike anything we have seen before. And this is a reality we have to face. Unfortunately, the price paid by some New Yorkers was horrible and tragic.
Most of the victims in New York City died when their basement homes were flooded. Many more reported property damage.
I feel very sad for them, but I still count myself lucky because I'm not in that bad situation. But still, it's terrible for the community here.
More drownings were reported in New Jersey and Pennsylvania. Despite warnings from the National Weather Service, the strength of the storm took many by surprise. Hurricane Ida made landfall in Louisiana exactly 16 years after Hurricane Katrina devastated the U.S. Gulf Coast.
The people of Louisiana and Mississippi are resilient and resourceful. We're going to stand with you for as long as it takes to recover and allow you to rebuild.
The devastation caused by the storm across the East Coast has led many to question whether their cities are prepared for the increasingly negative effects of climate change. Isha Sarai, VOA News.
There you are, marvelous. So we are talking about Hurricane Ida, and that was a report from VOA. We thank them for that kind of a report. So now looking at what is happening too, we've been trying to get hold of Mr. Chaga, and hopefully he's going to join us very shortly. And while he's preparing to join us, I think Ezra Chisaspanda talked to several people in Bulawayo about COVID-19 and, you know, school fees. People are complaining bitterly about, an increase in school fees. That's an all-round kind of increase. Some people were paying roughly about $20. They're going to be paying about $60 per term for students. And they're saying it's too much for them, you know, because of the, subdued economic activities in Zimbabwe. So let's hear one of the people that actually talked to Ezra Chisaspanda about, school fees and COVID-19. Here he comes.
Yes, we appeal.
Right.
Yeah.
Mina ngumoya.
Yebo moya.
Yeah.
Wenzani moya empilweni?
Hayi ngisebenza ngapha eliside la.
Weliside. Asizwe ke ngelokuze school fees ukuthiwa ziyavulwa. Zikhwelile school fees ulabantwana?
Ye ngilaba.
Bangani?
3.
Bafunda ka?
U-1 useNust. U-1 useBellevue la. Awumunye awuseSouth Africa.
So lapha-ke i-school fees ukuthi azikhwele kakhulu uzwile lo?
Kunzima kakhulu.
Eh.
Kunzima.
uzayenzani manje
ayikwaniseki ifizwe yasupa
le university isikhwelile futhi
kakhulu
eish so manje babe sithini ngoba abantu kuthi abantu bayakhala bathi bajumiwe bajumiwe ukuthi asikho ifizwe isikhwelile
yeah of course basijumile phela because sesikhwelile kathesi asisebenzi
asisebenzi
full time so kunzima angikwazi ukuthi ngizayithatha ngaphi imali le
hey
yeah
batheni kodwa babhale incwadi noma parents babhalele izikolo zibhalele
hayi sizile kuphela kuma ama groups ethu yeah abasabhalanga abasabhalanga yethu
okay manje wena wesabu njalo abantu abasesikolo umkhuhlane wecorona
hey kunzima kunzima asizazi ukuthi sizenze
kodwa wena uzwathatha
yingsakhe
zonke zombili
yeah
kodwa zangu kube le side effect azangukuthi
ah not yet
lokhu ngezwa lokhu abanye bakwandla umnkosi azwathatha
yeah usihlahle
labantwana
u1 phela owesenast umunye u
osemncane
yeah 11 years
hayi no siyabonga moya khona
alright.
So that is a Bulawayo resident is talking to Ezra Chisaspanda there, marvelous, about COVID-19 and school fees and other things. So he says he was vaccinated and is happy that he was vaccinated, and but his family has not yet been vaccinated. So, you know, school fees is a very topical issue in Zimbabwe. And I guess Reverend or Pastor Chaga is around now. Maybe you can hear him. So let's cue me in. Chaga, how are you?
I'm blessed, brother. Thank you.
Thank you very much. Go ahead, marvelous.
You're muted.
Okay, yes. Tokuchinga miza ipa chirongwa e pasta chaka tanga chukona po baba manyeruke variku Dallas, Texas. Asi mimi ni chirongwa chenyi achiri koko kunyu yoku mgati sananguro chirongwa chenyi uyeje chata kosha fei kuneje jarwa je Zimbabwe.
Uye, tinofara zukuru, zukuru saine CFI. Isusu wa mawacho ndio, ndisutu sina ukwasa kuenda ku CFI, otherwise afanonge tese tiri kuku CFI koko. So, ndisu wa mawacho wa sina ukwasa kuenda. Saka, tinechimu chirongwa kuno ku New York, mangwana. Ya, chirongwa cha kutanga, ya tuku ti Zimbabwe Festival and Flea Market. Kura uti zizwaro, zwe Zimbabwe, zino uya zichitengesa, zunuzago, matukwanda avo, chikafuchago, nzungu, chibage, maputi, usavi, you know, maheu, kana chwanika, madora, kana chwanika. So wano ya uchi tengesira manu, wima Amerika, zunuzwe Zimbabwe. Uye tanga tina music, tichifara, tichiri za music, yegu Zimbabwe. Uye tiri mu Harlem, saka chirongwa, chiro chirongwa, chiro chiro kituka mu Harlem, saka mangwana, ndisi tenge tichitonga New York City, tiri ku Harlem mikoku.
Mm-hmm. Tombo, nakuti imo mu kutare New York City, vazhinji pasi rose vari kutarisa tichiona kuti tiri kunzwa kuti pane vanhu 46 vawanikwa vachishaya kubva muNew York, muNew Jersey nekuPennsylvania pamusoro pedutu mupengo kana mvura mupengo yakawanikwa ichinaya. Mungatitsanangurira kuti zvii zvamakaona ikoko, uyezve pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvamanzwa kuti zvakawanikwa zvichisangana nedambudziko iri?
Takaona mvura ichikwira kusvika patinoti pastube level uchidriver zviya zvazvo. Tisina mubve atamboitaona mumagariro angu muno muNew York. Tikaona mvura ichipinda mudzimwe nzvimbo dzayanga isina mubvira yapinda, uye mudzimba nevamwe nemumahalls medu. Even mangu ini ndiri mutungamiri, ini nemudzimai tiri vatungamiri veSalvation Army muNew York, Salvation Army hombe, takatoona mamwe maleaks akanga akutowanika mvura ichitopinda mumba. Zvikuru sei tinotenda kuti muNew York City kune nzvimbo hakuna kuzoita disaster yakanyanyisa, but uchitaura kwaita kune mamwe nzvimbo dzine vanhu vakashaika. But vana vazvara veZimbabwe tinobvunzana mumagroups medu imomumu, tiri kuona kuti hapana vakashaya. So tinotenda Mwari pamusoro paizvozvo.
Yeah, just a summary of what you're talking with marvelous. So tell us what you are doing. We hear there is something that you are doing this weekend.
So tomorrow, we started a group called Zim Family USA. Zim Family USA is a social group. We just, we are tired of hearing people saying the Kenyans are doing this, they're doing wonderful things. What's wrong with us Zimbabweans? You know, one of the things that is wrong with us Zimbabweans is politics. Mm-hmm. So we don't do politics in Zim Family USA. We don't do politics. We don't do my video forwards. We don't do my forwards. We don't look for, we don't encourage people to come and advertise. We don't want to fight over money. We don't have Ndebeles in that program. We don't have Shonas. We don't have, you know, Makaranga or anything. We have Zimbabweans in that group. And we do things that are organic. You can speak Ndebele. You can, if people don't understand, you can explain to them our Ndebele cultures, our Shona cultures. So we bring this thing that is just organic. And it's so amazing what is happening in that group. The first group, you know, WhatsApp allows 250. It's now full. So we're in the second group. We just want Zimbabweans to come together and fellowship organically. Talk about where you grew up, Konangale, Nulawayo, Cholocho, Victoria, you know. We just want people to enjoy that. You know, what is your mutupo? Those are the things that we talk about in that group. But obviously we do charity work. So on Saturday is our second event, Zim Family USA. You can find us on Facebook and on Instagram, even on Twitter, Zim Family USA. We're just coming together. We're going to be eating. We're going to be playing music. We're going to be playing. You were talking about Majaiva, and I want to bring, you know, all that dance, you know, tomorrow. Mm-hmm. You know, bring an Ababa Mechanic Manyeruke and all those kind of music that takes us back and just fellowship together. So that's what's happening tomorrow from 8 o'clock until 6 o'clock right in Harlem, Zim Family USA. At the Salvation Army, 540 Lenox Avenue, between 137 and 138.
Let's turn to the storm, Hurricane Ida. Tell us a bit about what happened in New York.
So it rose. The water levels, we'd never seen those kind of water levels as well. It's just driving, it was crazy. And then the water levels were rising and we were getting into the subways. People couldn't get down into the subways. You could see, you know, just the waterfalls coming up, rising up and coming down, and people were really shocked. But we thank God, and cars, you could see that the wheels have been submerged now into the water, which is something that we've never really seen in New York. And so driving was crazy, you know, but it's funny because the next morning, the sun was bright. Everything looked very normal. You know, but some people had lost their lives and, you know, but thank God it wasn't as bad as it could have been.
So are you helping any people there, you know, in terms of, you know, rescuing some people and giving people food and all those?
Absolutely. Things? Absolutely. You know, I don't know if you realize, I work for the Salvation Army, so it's one of our specialties. We work with people, so especially in the Long Island and those affected areas. If you know anybody who really needs food, they just have to look for the Salvation Army in their neighborhood, in their community, and we will definitely help them. If they are close to Harlem and the Bronx and in Manhattan, where we are, right in New York City, we are here as well to be helpful.
Yes, marvelous. Go ahead. While we are waiting for Ms. Tantini, he's around. Maybe.
Kwese kune
muno munyika muno Salvation Army iri ma countries anokwana 130 countries and ma states esari munomu ane Salvation Army. So command head yedu yemunomu inototumira vanhu vanotoenda ko. Ini ndakatombenda kuma disaster akawanda as well. Right now and send down and send up on the vacation. So tinoenda tonobatsira togo vamwe isakaisu sei vanhu vesvondo. Tuno and the charity as well. Tuno shuka tubatsira topavanhu chikafu tovodya vofara vanzwa kufara tovagarisa pasi tovaparidzira vhangeri ramwari uye tovabatsirawo vamwe because panoitika zvinhu zvakadai so vamwe vanofirwa vamwe vanoshaya kuti chii chambo why is this happening to me vanenge vatonida counseling. Tinopa zvese izvozvozvo necounseling as well. So even Louisiana kwari kutaura ndatonzwa kuti pane team yeSalvation Army iriko irikuita basa izvozvi.
So looking at the way things are happening in USA, you know, it seems as if this is all about climate change and all these kind of things. How is the church taking this issue in terms of climate change? Are you only saying this is Zamari, or is something to do with climate change?
Listen, climate change is controlled by God. You know, it's real, you know, and scientists are controlled by God. That's what we believe, you know. And so everything that happens is spiritual. I know people may look at it from a financial or, you know, financial or political or social perspective, but everything that happens is spiritual. It comes, you know, God allows certain things, God teaches certain things, you know, and so at the end of the day, I really believe, you know, just speaking from a, we have to look at the Bible, what the Bible says, because our Bible is the guide. We can't just say things. Our Bible is our guide. And so when we see all these things, we pray for people. We trust God, and we know that, you know, we believe that God is going to help. God is going to present, give help to those who really need. So we look at things from a spiritual perspective. Everything that we do, we look at it from a spiritual perspective.
Thank you very much, and stay on the line. We've got Mr. Busani Musontini, who is a social and political commentator, a person in Upper New York. Welcome to the program, Mr. Santini.
Thank you, Mr. Julie. Marvelous.
Thank you very much, sir. So tell us a bit about what is going on in Upper New York there. And, you know, this Hurricane Ida has actually caused havoc in that region. And tell us a bit about it.
No, definitely. Ida, I think, caught many people by surprise. Because in many places it is actually compared to Katrina, which we know exactly what Katrina did a few years back. Lucky enough, in Western New York, we only got the rains, the outpour. Of course, the outpour sometimes comes with wind and everything else, but we did not have as much flooding where we are, especially people that are in higher elevated areas. But of course, we are hearing what happened along the path of the Hurricane Ida, you know, starting from Louisiana, Mississippi, you know, West Virginia, Pennsylvania, and, you know, all the way to, you know, New York City and New Jersey. We are hearing about all the devastation, people dying. Like enough, in Western New York, there were no floodings and there wasn't that much impact in terms of like human life being lost. You know, properties here and there, trees falling here and there, but nothing as huge as New York City. As you know, New York City, you know, their transit is underground. So if a city is flooding and you have so much, you know, stuff underground, there's a lot of basements. Most homes have basements. So that, you know, that would definitely impact, you know, such an area where there's flooding.
Yeah, akutsho ukuthi lapho khona kuna mpo ke eapha New York uhamba njani. Nxa sikhuluma ngesikhukhula sezulu leli elikhulu ekade likhona uHurricane Ida, khanya sibili ubhilize izakhiwo okunye okumangalisayo. Sikhuluma nje ezinye izimota bezicile emanzini, kuzobuya abantu sibili abafika 46 babulele izulu leli elaqala khona ngale eLouisiana leNew Orleans. So ke akuthi ngamafitshane khona lapho.
No, Ida, mina gimu Ida, vele ngazo mama uthabe ngo Ida, vele belo laga. So I think he wenze exactly kono ku Ida, I hurricane, vele laga kakhulu. Like we see chukutu kusukela khona le Louisiana kusiya e New York City. Uchiye ubilize ama properties, his motor, zi flipped up and down, his hlahla ziphelile. Kube le flooding eningi kakhulu owenzela ukuthi abantu abehlala kuma endaweni ezinganga zilow. Kube le flooding eningi. Abantu abaningi ababhubhile babhubhe ngenxa ye flooding ukuthi ulele ebusuku uvuse ugalula. Abanye bebetshaywa nge-electricity ngoba nxa sokusiwa amagetsi kulamanzi kuba njalo. So ayu ayitu phambanisile kakhulu uchiye ebhizinisi lendawo eziningi kakhulu. Thina eWestern New York sibele nhlanhla sithole ikakhulu izulu kodwa elingelamoya oyehurricane. The, you know, izulu ayikunalinyile sibi kodwa azange kuflade kangako kodwa line okudlulisayo ikakhulu nxa sikhangela imonthi kaSeptember or sathi uAugust. September. Because cluster this siwa lapana lapana is a bit as news are kelo, but I could not come.
Yes, akuzwa kakhulu ke what is Mr. Umavela says ukuthi uthini ngakhonoko ke esixoxa ngakho bambe khonapho thini ungayikatshana special lo pastor wethu lapho esilaye sizwe ukuthi laye uthini ngokunye siya phambili yasiqhubeka khonapho Umavela.
Hey, ngine surprise panapha Gibbs tinamkhoma talk vibes vari ku Zim Expo vari panhare panapha.
Mhm.
Sekutora kwatanga tiri kuita kuti kune vamwe vakabva ku Zimbabwe. Vari ku Texas parishioner gatings vobva kwavari. Hello Mkomatoki.
Zvakadi.
Aiwa tiri wadi mungati tsanangurere kuti kwakadi iko ku Texas uko. Taurei. Mkomatoki. Aiwa tiri wadi taida kunzwa kuti makarongerei vanhu vekutexas uko pazim expo.
Aiwa nziyo dzakanakisa chaizvo. Fara chione nguva yakanaka chaizvo chigoverana.
Chimbotiindirei tokaenda nenyika chimbo chenyu chiye chakanyanyofadza vazhinji.
Ukanya zani ke network yako Mavela siyaphumeka lapho.
Hello Toki.
Yeah, network iri kuti. Yeah, network yangu zani yakupa mbichana. Pastor utoki kalungisa akulungisayo. So pastor, tell us a bit about, you know, in terms of what is going on as a church. So you said you are helping here and there. What exactly are you doing for your community in order to help them?
You know, spiritual help, counseling, you know, when people have death in their families, they need more than food. But again, usually when stuff like this happen, people come out in need of food a lot, you know, because some of them are not even able to go to work to provide for their family. So that's when we come in and we give them, you know, food bags that can help them temporarily until they are back on their feet again. So it's food. It's spiritual help, it's counseling, it's everything. That's what you know, our specialty.
So now, looking at your source of these items like food and other things, we know New York has been devastated. So mm-hmm. Where are you getting the food from and clothes?
So there are a couple of organizations that are like Food Bank, for example, you know, and who come out, you know, and because we are a non-for-profit and non-church, people will definitely run to us to give us food, to give donations. Right now, I've got you know, pallets and pallets of food right now, mm-hmm. and people also know that when there's issues like this and they have no access to food or anything, they can go to the Salvation Army, and Salvation Army will definitely make sure that they provide. So that's what we're doing right now.
Yes, and Marvelous maybe can chip in here. Marvelous, are you ready?
We've got Talkie vibes back on. Saka mkoma Talkie, ameno network kuti yanga yakuita jealous ripi. Chimboti sanduro yika kaimbo kenyu kaike kuti Talkie aenda nenyika.
Ndava kuti ndikati tore sesumudzai maoko, vanosimudza. Chete chandaita ndikangochisa mugeto haritane kwapishieta. Kuzuti getore seitai
oyoyoy.
Nichiti getore seitai
oyoyoyoy.
Oyoyoyoy. Oyoyoyoy. Oyoyoyoy. Dancing, what that is,
Zirinane, Marvelous, ndine kambo ukaenda pa YouTube, na otsvaka kamba kanonzi ishe tibatsire, ndakaimba naye Talkie.
Ah, pakaipa, pakaipa, pakaipa. Saka mkoma, mkoma choki, zvizvi zvamungavi mbise zvizvarwa zveZimbabwe, tatona vamwe vari kubva kune dzimwe nzvimbo vachiuya ikoko kuZim Expo. Mune tumwe twimbo tutsva here?
Turipo kwakandopiwa ndei, asi kungoti kutanga kuuya kunoku, saka rwendo racho tichatorotangira kubva pakutanga.
Okay, saka maona zviri izvo zvamaifungidzira here pamasvika ikokuno?
Ndoti pamwe hakunavo vanombozivawo nezvidziyo dzedu.
Munofarirwa chaizvo ikokuno. Patakangonzwa kuti komatoki vari kuuya, tikati aiwa tofanira kunge tichitotaura navo panhepfenyura panapo.
Iya, ndatozozoona ndasvika kuti hautoriwo nehama dzangu dzakawanda kuno.
Aiwa, pakanaka. Saka ndevapi vamwe vamuchange muri kuimba navo?
Ndina Jasignal nasisitirano yedu Sandra Dube.
Oh, Jasignal ariko futi?
Ari kuuya nhasi.
Panobuda zvakanaka here?
Ya, mahwani chaicho.
Aiwa, pakanaka mukomatoki. Muchitipa mazwenyu ekupedzisira, asi ndichakufonerai ndichingopedza program kuti tinyatsoita hurukuru.
Saka ndoisa mazwi ekupedzisira. Aiwa, ndoda kungotinokoka imese kuti uyai tine tichingoyeuchidzana nziyo dzedu dzine zvadzinodzidzisawo kunyange murovanhu vakuru. Tikati usakanganwa mai, kana wega uri kudiasporo ndofungwa kuti aizvo ndine muchembera ari kumusha kureka ndimbonodongorera, kana kuti ndanimbotumirawo zvandinoti zvandotumira. Saka tine chingoti uyai tisangane muchisapotiwo vana vekumusha kwenyu. Nyamwe mune shamwari dzenyuwo dzimwe dzemari dzakasiyana, uyai nadzo dzichingonzwawo izvozvo.
Aiwa, ndizvozvo. Aiwa, tinotenda kumatoki. Hatichakubata imo just now, ndangopedza program ino.
Ndakutumira bikire mupeta ilo yako ingori yeka, uya usaretedza ndiki kusarandika ndiri lonle. Mamaidi lonle iwe nai veduwe kuchipeima uku
chipeima
uku.
Aiwa, atotenda. Ndokubatai izvozvo tichingopedza program.
Thank you very much, Toki. There, you know, he's a very interesting guy. I mean,
yes, and he literally
very energetic. Yes,
not only that,
and we confirm this. Yeah,
not only that, he's a good songwriter.
Mm-hmm.
Really, he has the lyrics, and that makes sense as well. He's not just entertaining. He's a real songwriter. He's a real musician. Mm-hmm. You know, there are some people who are singers.
Yeah.
And then there are people who are musicians.
Writers, yeah, and musicians.
Yes, he's a well-rounded, you know, in terms of writing and singing.
Wonderful to hear that. Ntini, can you chip in there, you know, that...
Where is Ntini? You kept saying West New York. Where exactly is Ntini?
Ntini, can you respond to him?
I'm in the Buffalo, New York area.
Oh, really? You are all the way up there, yeah, close to Niagara Falls, right?
Surrounded by the lakes.
Yes. Yeah. So do you ever sometimes wake up and you think it's Victoria Falls when it's really Niagara Falls?
No, they're two different. Victoria Falls is too big. Niagara Falls, you just pass by.
I know.
Mm-hmm. So, Babuntini, ngasingakhuluma ke sisivalisa khonapha ungatsho sibile ukuthi njengoba uzilwe lapho umfundisi uChaka Ngwenya sithi banceda abantu abayihlelwe isikhukhula samanzi lesi. So wena ke ubona ngani banengakanani abantu abangadinga uncedo?
No, I think immediately there's many people that need shelter, lokudla, food. And then of course there's the trauma counseling. So the communities, people like the pastors, Mr. Ngwenya, Chaka, they will need to, you know, be on the ground and counseling people. Mm-hmm. You know, I can guarantee you there's a lot of people that lost their pets, and we know, like, you know, if you know, most people, they attach their pets, you know, anytime that is a hurricane, there's a chance that people lose their pets, and most people will be mentally challenged when they, encounter such, you know, issues. And then of course we have the long-term, you know, issues, the rebuilding, replacement of property. We're talking about that. There were cars. all over the place. If you don't have flood insurance, sometimes some of these cars won't be covered by insurance because it is the, when it comes to flood insurance, some properties are not covered. Your car may not be covered, and it could be hard for people to get, find new cars. And we know how expensive cars are these days in the U.S. So there is a lot of things that will happen, or there will be a lot of impact along the way. And hopefully, the Joe Biden and his administration will help people as much as Bush and others helped during Katrina. That's what we can offer.
Yes,
I immediately was going to go to Kulmako for it. Avanye to even udinge enye imota xa insurance ingasakuncedanga, so they udinge imota enye entsha. Njalo siyazi izimota lezo ziyadyoleneleka ngenxa yokuthi after i-COVID imota aziproducer masinyane. So kule i-supply le demand ngathi kulo hlupho, there's more demand and less supply. So kuzahlupha phambilini ebantwini abaningi.
Siyakuzwa kakhulu, sicela ubambe khonapho ungayikhatshana. Marvelous, go ahead.
Pasina ngwenya muchitipa mazwi enyu ekupedzisira kuti vanenge varida kuuya kuchiitiko chenyu ichimangwana vanouya papi uyezve kuti vanokufollowai papi padandemutare.
Tiri pa Zim Family USA on Facebook and Instagram and on Twitter, but mangwana ngatisanganei ku Harlem 540 Lenox Avenue, New York 10037. If you forget those numbers, just remember the Harlem Hospital. We are next to where the big building next to Harlem Hospital. So just look for Harlem Hospital. The next brown building is Harlem Hospital. Is the Salvation Army. That's where we're going to be from 8 o'clock until 6 o'clock. Welcome, Zimbabweans. Welcome. Let's show New York. Let's rule New York. We are the champions. We are the rulers. This is Tengitira na Mayor Vachumangwana. Amen.
So now looking at the COVID pandemic, so how are people going to...
So we're still following the CDC rules and regulations, and, hopefully and prayerfully people will adhere to that. But even in terms of just putting the vendors, we are going to social distance the vendors as well so that we are good to go on that way. We don't want to be, advocate for...
Super spreaders, yeah.
Absolutely, no.
So now, what can you tell people to bring to your place?
So tomorrow, Zimbabweans, you should get to a point where you get tired of buying from everybody else except your own people. You should get to a place where I'm doing this, Marvelous, and my brother. I'm doing this. I'm not getting anything from it. They are paying money to the Salvation Army for the vendor spaces and the tables. And I'm just doing it so that people can come together, Zimbabweans come together and help each other, help the Zimbabwean business people who are here in America, in New York, in this area. Help them, support your own. You should get tired of just buying all these things from everybody else except your own. And then before you know it, you're thinking, oh, the Kenyans do this for each, they are so united. We can do the same things to do. Let's take away the politics.
Pastor Charan, thank you very much. And we wish to thank you very much for joining our show today. We are truly blessed to have a person like you. So the program has come to an end today. And we are saying thank you so much to Pastor Charan Gwenya of the Salvation Army. Mechanic Manyeruke, the Christian music legend. We had him here today. Mr. Musani Musontini, who is a social and political commentator, and Toki Vibes. And signing off is Kip Stube in Maryland saying good night, Zimbabwe.